Health Services Board inotivashandi vezo utano mazana mana ne makumano mwene umwe ndivo vapiwa mari ichete kunyange hazvo kune vashandi vezo utano vakawanda vakabatwa nechirwere ichi. Vachitaura ne Studio 7 mutungamiri weZimbabwe Nurses Association vaEnoch Dongo vati
hapasi kunatsa kucommunicatewa zvakanaka between employer anova Health Service Board ne Ministry of Health nevashandi. Vashandi tiri kungozvinzwa zvichingotaurwa mumapepa, tiri kungozvinzwa zvichingotumirwa zvemasecular zvichingotaurwa kuti kana waita COVID kune mari dzakati dzinopiwa, asi isu pachedu sevamiriri vashandi hatisati tagara pasi nehurumende kuti titaure tigodzwa nyaya idzi zvakakwana kuti tikwanisa kuendesa information kumaworkers pavari vose vose.
Vadongo vatiwo zvinonetsa kuti vashandi vemuzvipatara vawane mamagwaro anobva kuHSB sezvo vamwe vachishanda kumaruwa. Vatiwo vamwe vanoshanda mumahofisi ezvipatara zviri mumaguta vanga vasina magwaro ari kunzi vatumire nasachigaro weHealth Services Board Dr. Paulina Skosana.
Zvekunzi fomu rinowanikwa pawebsite, fomu rinowanikwa kupi, tisina kunge tazviudzwa. Kune vamwe vari kumakliniki, kune vamwe vari kumahospital ari pasi kusina netiweki, vasingakwanisi kudownloada zvinhu izvozvo.
Imwe nhengo yeZimbabwe Hospital Doctors Association vaPrince Butau vanoti vakanyorerawo kupiwa mari muna mbudzi mushure mekubatwa nedenda recovid-19 vari pabasa vatsigirwo vakati panga pasina ziviso yakakwana nezveurongwa hwehurumende uhwu, izvo zvakaitawo kuti vanonoke kuendesa mapepa avo.
Isi takatongozvinzwawo paine matwitter anenge akabuda achingotaurwawo nanamisimangwana vana Pemfrek avangonyora ari matwiti. So unfortunately in that scenario manje ekuti izvo zvangoita serunye rekupe vanhu tangodaro ndopatakatanga kutofambirawo nyaya idzodzo. Remember the first week patakatanga kutofambira no one even knew especially vamumaalda hotels nenge vanhu vanoshanda kuhr epamahospitals they didn't even know that pane mari kufanira kudaro except vachitoti hapana zvakatombobuda.
Asi vabutawo vachemachemawo nekunonoka kuuya kwemari iyi vachiti kunyange hazvo vakanyora mapepa anodiwa muna mbudzi uye vachishandira muguta reHarare havasati vawana mari yavo iyi. Kunyange hazvo vashandi vezveutano vachiti havana kuziviswa nezvekuvapo kwemari iyi mumashoko avakatumira vatori venhau vaSkosana vanoti HSB yakavazivisa.
Health workers and indeed other government workers were informed of this scheme and the attendant procedures to be followed when lodging a claim.
Ongororo yakaitwa nerimwe sangano ravana chiremba veZimbabwe Medical Association yabudiswa nhasi inoratidza kuti kusvika pavhiki rapera vashandi vezveutano vanosvika churu nemazana mashanu vanga vabatwa nedenda recovid-19 uye vashandi vasere vakashaya. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.